manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chishanya munyika chinoti chasangana chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muhupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato rezanu PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muhupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato rezanu PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti zanu PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato rezanu PF sezviri kutaurwa nevamwe asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato rezanu PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avaJuao navaMoyo aya bato rezanu PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukota raiona nezvevechidiki vaPatrick Juao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuzanu PF nenhengo dzayo zvichitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburitswa padande mutande reTwitter navaMoyo vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro vaMoyo navaJuao vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo taedza kubata munyorano na nezvemitemo muzanu PF vapowo mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudaira nhare dzavo asi mushandi mukuru anoona nezvoburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti ongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri avo vaJuao namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachiti ivo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018 hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano
vamugwadi vati vaMoyo navaJuao havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano kunyange hazvo vachiti pane mukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo
chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanodaivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTCCC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakati taure nemukuru wavo Muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANU-PF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANU-PF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANU-PF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uyezve kwakuri kurwadziwa nezvakaitwa muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Siwangile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANU-PF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavavo. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi mhingirikini iyo ZANU-PF mupau. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbo vagurukota rezvematunhu vasevhi yakatsukuwere gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe nemauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. VaZhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakanga ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru onai nyika ine tinotiudirwo yakapasanukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunoti yapolarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition, anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana taita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakaachikudzidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vavhuya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaure chokwadi nekuda kwemaresults emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekuda kwekuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuinjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazi nizo kuti vachamisa vakaramba kurekonaiza mari zvavo zvakanga abuda iwayo nobva pazoita kuti masplit mupati mavo nobva vaenda kumakotso vachibva vanoretwa ikoko kusvikira vamonzora vatora vanhu vakawanda vamonzora vachibva vatora vapedzisira vachiyo mukuru anga aina masita akawanda muparamendi and in the process vachibva vaita chiid of the opposition saka mabhenefits avari kuwana vamonzora yavayaya ipackage yatakaagiriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition and it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzora mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani
saka pari zvino anenge aripo ari kungopuhwa motokari chete here kana kuti pane zvimwe
handisati ndaziva hangu nendichiri kuti package yachona iyo yakamira sei I think chaonekwa nevanhu imotikari chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika chisina kuonekwa nevanhu maideas anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo chisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu vezimbabwe kwete kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti so zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury izvozvo zvakaitwa here
zvese zvese zviri kuitwa pamutemo and chamungangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisa anozi mapresidential powers to create temporary laws dzine life span ye 6 months during which time a formal law must be issued must then be processed through parliament
mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vachitaura vari parunare muharare vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera
kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwagutu bikita nezaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri vawellington homba vemurande kwachikutuva kune mamwa vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo
mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuhwa ma50 maviri saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu zvaije takaitirana kapu-kapu
izvi zvatsinirwa navacosmas masukume vekuwa29 kupikita south vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mukutenga mbeu inodhura
ndo patinoti pacho zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekubhikita south bereki vakapuwa ma2kg pamusha wochibvunza kuti ko 2kg inondisvisei
hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kubhikita west vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti triplec vari kunyimwa zvikwanisiro
mawadzi ose infact vari kutongotaura zvokuti triplec haikori vanoti hatipi vatigiri vetriplec maibvudziwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuya kuzanup f
mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobet musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura
dati chiri kupuwa vanhu vese kana munhu akatarisa inyaya yekuti gmb kwavo kudistrictal area kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa ward by ward government hapana patiri kupa vanhu kapu basa redu isu nderechidomain harisi rematongero we are into agriculture we are
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika
isi
takatopa instruction kuvanhu vedu vemusangano kuti vanomirira zvinogwewa nevashandi vehurumende, vashandi vehurumende namakansela namadzimambo ndovanoita izvo, ndovari pamhikiri yekugova. Vedu takatotaura navo kuti hatipindiri ndaa munonyorwa mazitano anonyora vaya mukuwa woupeu zvinoitwa munhu, because mbeu iri kuuya ndiye munhu wose.
Asi vamasukume vati aya manyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima vari kutyidzirwa nevatsigiri vezanupf.
Then pawadi 29 panapa vanhu vezano vakadeisa mandiro mbeu yakabuda kugmb hachinzi maincome yemunhu wese vachipuwa maakobviswa matriple c members ese then mbeu iyoyo yaifanira kupuwa matriple c members kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwachei vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Saga re50kg reurea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuamerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuamerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nhumwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo hweBritain idzi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth charters and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra2013.
Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika, vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth, vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit. taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke muCommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano reCommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana taurirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth mushure mekunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi weMagonyeti vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi veMagonyeti reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kugokwe mubhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa navapfichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zvikunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richingatombozvitakatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedza yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Ndakatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikaona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutauro aya Portuguese haindinetsa. Ndikataiwa rikaende ndeku ndogona kunzwa chisuduku. Eya, chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita kuSouth Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity ndisandawaziva kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshanda mabasa akasiyana-siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa omu kugadzira chimakanika kuweredha nezvimwe zvakadaro zvangorisiyana-siyana. Asi muchidimbu ndakaita zvakasiyana-siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehupotere seni muzvizwa kwangu zvekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzo nedzimwe nguva. Asiwo sezvavo makamana sikuza zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari inenge yakasiyana neumwe muno. Zvinoteera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzinguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzidzo dzinenge dziri dzipi senge KZN unezvati hazvii zvekuti vamurungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo anofanira kukasira nekuti inenge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodhi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
South Africa paya kuya kuya kundakadzidza zvakawanda kuti industry inofamba so zvimwe zvidzidzo ndakatorawo ndikadzidzawo transport management zvimwe zvakadaro ndikazviona kuti ha zvinhu zvinoita izvi shipping and forwarding ndikazviitawo kuno ndikazviona ndikatombotora zvimako zvidikidiki ndaona zvinoita izvi zvimaforklift operator ndonda ndagara nyimboopata zvangu mai mabuldoza so ya ndakawadzidza zvakawanda ndikaona kuti kuindustry chaiko chaiko kune zvinhu zvakawanda zvokudzidza fanike scrape inobva yatasanurwa ndikuitwa ipo mishini ichiprocesa vanhu vachiva vachirarama vachinhonga pasi hakuna chinoraswa chimwe yandakazoona pano ndechekuti South Africa uko kune maorganization anobatsira vanhu zvokuti vanenge vasina mapasipoti nemapemits vasina kwavanoshanda vane tunzvimbo twavo kusouth africa yese twavanoziva kuti apa tikaenda tinowana zvekudya musi wakati tikaenda panowana zvokudya musi wakati vane tunzvimbo twavo tokadaro ndakaona mibhedha nezvimwe zvinhu zvitsva chaizvo zvokudya zvinotobikwa patsva nepekurara panotopuhwa kumachechi nezvimwe zvakadaro ndakashamisikawo chose ndikuona kuti sevhisi iyi yakakosha iyi izvozvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa apo pane kakurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndonga madhona organizations kuti igovernmentwo kana kuti in partnership negovernment or something but just that izvo zvakandifadzawo chose
tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maprojekt imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha
ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha ndo shungu yandinayo ndiri kuzama kuda tafainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha munei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinda takadaro
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vabernard Ndavambi vanhu vemutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga vamagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mukanganya uye weStudio 7
nzvimbo iyi iri kuwaterfalls muno muHarare kuHarare South nzvimbo iyi iri mukati neresoti yangu inonzi Steven Magolis Resort resoti yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo iri pa75 acres saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda tine madhamu mairi mabota anokuza imomo tine mabhiza vanhu vachitasva mazipline giant swing makanoes yoyo skrini yamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara tine pool yatikatovhura musi wesaturday ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba tine inonzi virtual reality simulator tine nzvimbo inoriswa music vanhu vachiterera vachidya vachinwa zvavo pane stage iripo saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoona havo bhora vachidya vachi inwa kuita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitoitika live
vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei
havabhadhari vakadzingana wapinda mukati kupinda mukati ndokunobhadharwa ukangova mukati unenge unoona nhabvu kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizerere iyoyi nemamwe mavisa muchitasa uchidini ukangovada wodzoka ako kana wakada kumbonodya kunwa whatevhe unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha
kupinda murizoti yenyumo kuno tora mari yakawanda sei
kunoita $5 pamunhu mukuru $3 pamwana muduku
saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii
chichiri chinyowani but tirikutarisira kuti vanhu vanouya tirikukurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe
avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMavelas Mukanganya uye vari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZANU PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe yinhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele indabele zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho kumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long, it's actually usually 30 days or something like that to give responses, and then after that the country is invited to make a formal application, and after that the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you are praised for the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws and the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiwe abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skala. Uthi uvubenana lokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga naye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi yumumu okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU PF, kwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, kungakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuye Robert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe kuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a preposition to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umdonge isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesi sikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyawuncoma kakhulu njalo sithi bona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke zeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucele le-G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sidney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-TCCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu kungani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la ususidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachurch abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana, kuba baphambanisana ngalutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhethwa ngokudlakela. So utshengisela ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles. Singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabuyiswa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabana mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, Nota izinto esavela sikhuluma ngazo kodwa namhla sebuyela but thina sithi akule nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile sezi-escalate ama price ama commodities kuyadura akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi laba bantu bengani abahlangani laye abazwanani ezintweni ade bezenza bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla
akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqutshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhanyi ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba leyo. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othe ngotshe ukhetho othese ephumile wamongameli ephenduka njalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel kodwa bekuzayo uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngami engathuthuba lesibili angakwenzi.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho luzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufanda kadlula lolu ama-midterm elections abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-hand-picked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo okuthengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube nguwo njalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqini ubone kufanele ukuthi ahle akhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abashisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayinike intilisana lo muntu ongangaTrump. So i-strategy asekushayile sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi lamacala ambindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu lamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. Lamasofa, lama-fridge, lembheda.
Yes, sizokuthiwa njalo ulama-alamu lokunye akusitshele ngakho.
Ye, ngile security yama-alarm system elama-cameras. Siyakuthengisa konke khona lokhu and even ama-computer angkhona ukuthi ahambisana lama-alarm. Siyakwazi ukukukonekthela efonini yakho ukuthi lapho yabukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kumishopu yakho or endlini yakho.
Akusitshele okuningi khonokho, kwenziwa njani khonokho?
Silemhlobohlobo ethiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8, ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela endlini yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kwifamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho emsebenzini manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami, but kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sifakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe le UK lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho, akusitele ngokugcweleyo?
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful, because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02 067-217-9610. Yatholakala kumanamba lawo kuwhatsapp lakumakhona.
Unkosazana Patricia Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, sixoxe laye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi, lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove More Majayivana, balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
NgoNovember 2015, which I said, Jaivan, umZulu, intending to end in December, at least near 1914, then on November 15. Lako is going to take you, son, and no matter what, we have the Ushi, 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 Ranje, Ota, Umaranyavan, to Medica Kumbuli, Avanta, 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 home, the old folks home, the nursing home, Avanta, 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 abadalalaba osuba ukuthi bathole sengani ba-isolated babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhulula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi labe ngobe bamina kona le kubonawayo benzela ekuphumuleni o-Northern Point kuzoma kuthiwa i-nursing home, ekuphumuleni i-nursing home kodwa ngabantu abadala. Hhayi bese sibiza bentendeni ngabelizeke babuye baze ngabe ekuphumuleni ngide izinyama
I was born in the 1990s.
Yeah, I'm not sure. na okunye khona ngala umi njalo
labe lilonke yini uyabulomzukulu wakho yini umajayivana uzanelisa ukuthi
ubuye khona phoke bemfuka ukuthi hayi yena yabe endaweni yakhe khona le ngasozabuye yabe esheya khona le America kodwa ke sisonke ngoba i celebration celebrate sonke ngoba kuzaba umanyashi unina then iHarare kuzabana umfo wabo emnendeni umajhi ngoba ukuba le minyaka engu-60 leminyaka engu-70 ya banede job ukilile silokwale njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule sanqoke koloshe njengamatoni amalokhuzenila azaba bayi-intetion leyanekopenkilia i-reason ngaphandle ibambi kakhona ncamte buya ebuye zothiyela okhulu nabogogo isiko kodwa nari yonke iziko njengoba kungamabhelethu so elizaletha amathethe lilethe iziko linika thina hhayi nikanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo uzavunyelwa kodwa obuye ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokuzenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zipromisile sebili njalo le-3D event management izaprovide ama-t-shirt konke kulawa-continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi nyathi
eRarare kumhlaka-3 December kobulawa mhlaka-10 December erushinda kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafuhle ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi yimbongi elodumo sixoxelayo eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mugara omemezela izimota ko-hyper enzilini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Ya, after lockdown really athi silama up and down 1 and 2s amapolice esihlupha but hayi kathi sokungqonoba sesisebenzela ikhampani i-BCT Blaway City Transport so hayi sokungcono kathesi.
Omunye njalo okumsebenzi wokumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Gxolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Yes, I can't see any seven as a man. Old Tara Police Service, Kichimis, and BCT Council. But the Texas Faggy Association, APCT, isn't to say, Sam. I was in my swimming pool, or saying, first duties are telling the church, I'm not to the one tuning, and all the time I come by my job. For now, I'm going to show what is all the wins in my overpulling of pool. Because the ubunzima kade sidawo sobudlulile for now ubunzima wonkona hayi ayisoka yibo lobo mali sana.
Umchayeli womchova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekulemali.
During lockdown abe kunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu because besigijima each and every minute. Owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka. Yabo but nasebenza kunjalo kade kade kunzima sisebenza instead futhi bekule mali akusafana ndakathi kareza kusela sinti kareza i-order siyalikhona sibili but imali akusela yinto esikhona imota seziziningi yabona yinto engayitsho nje but so far yonke into i-right asisweli lutho. Right.
Umchayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Hadina sila problem nawo amathawuta lawo sukisela sikhathi sokujova nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe nkulu isifongo sakhe
namanje
after lockdown into esiyenzayo futhi babiza abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa khona amanye amakhastoma adelelayo ngabona bomashala amakhastoma amanye angadeleli.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngabebisa abantu imsipotsho fana mina bethi badala amanini abalinti selihambisa ezindlimolo ziyabuya so ngamadoda asaphilela kuhle kuhle sawuthanda futhi ongahloniphi vele beyahloniphanga kibo but thina sizodwa siyahloniphana labo ngoba inhlonipho vele iveni la ungumama akungelani mzina wakho but nxa uhlonipho vele vele sinayo inhlonipho thina lapho siyahloniphana mina kibo uhlonipha ngisolilokhe ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibe la yibo lockdown ebeziqosele kajani but bona bakhona basimele zazisaphendula.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu le-Highlanders kumbe ibhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu eliyimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebuhangimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil lama player alikhona ukudlala ibhora abantu abanjengabo Neymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi i-Argentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani i-Argentina izathatha. Why? Because ama-squad amanye ama-countries, Spain, Portugal, Brazil, from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa. But ungasikhayele ku-Argentina you'll find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 kuthimu yonke. So I think mina Argentina yathatha because isithanda ukuthi ngama-underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba singathi ukukhayela kuya. I-attack yabo i-strong kakhulu. Bale attack i-strong. Hayi, Africa ish thina sesingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kuya. Maybe Senegal singabaphelezele siyabatshiya kwo-semifinal.
Wadlalela iqembu le-Highlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulo mncintiswano.
Bakhangela ukhayela i-Brazil, ukhayela i-Portugal, ukhangele le-Germany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. okwaba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngesithi yasidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.